danho ratorwa nedare reSenate idanho rinoshoreka chose, idanho rinotidzikisira senyika. Masenators iwawa vavhota kuti mutemo iwowo uende mberi kana kuti upasiswe. Vanoziva kushata kwakaita mutemo iwowo, vanoziva mashatiro avo, vanoziva kuti vari kuisa nyaya yekuda kuva nesimba, political power, over zvido zvevanhu, over warfare yevanhu. Mutemo uyu mutemo wekuti kana uchinge wazopasiswa wasainwa naPresident, mutemo uchatikanganisa tose senyika.
Zvinhu zvingakushamisa here zviri kuitika izvi?
Hazvitishamise, nekuti vatungamiri vedu takatarisa history yavo, vanorakidza kuti they are always prepared, vakagadzirira kuuraya zvose munzira mavo, as long as they are able to maintain political power. Chavo kuda political power, zvimwe zvese vakagadzirira kuzviuraya, kusanganisira warfare yevanhu yatinoona masangano akazvimirira oga vachiita champion. Iyi haisi behavior kana kuti hunhu hunoitwa nemademokrats. Tiri kuona kuti vatungamiriri vedu vari muSenate nevari mudare reparamende havasi mademokrats vanotenda muzviga zvehondo yedu yerusununguko, liberation struggle. Liberation struggle yedu yaiva about freedom, kuzvitonga kuzere nebudiriro. Izvi zvinhu zvitatu izvi zvinhu zvinokanganiswa kana kudzikisirwa chaizvo nekuda kwemutemo wakaita semutemo iwowo.
Asika Dr. Kika, nengo dzedare reparamende dzinoita zvido zvevadzinomirira vakadzisarudza kupinda muparamende. Handizvo here zvaitwa apa nevakatambira bhiriri?
Mutemo iwowo wePVO Amendment Bill wakaendwa nawo kuvanhu gore rapera kumapublic hearings nyika yose. Vanhu vakabuda neuwandu hwavo vakataura kuti mutemo uyu hauna kutinakira senyika, hauna kutinakira sevagari vemuZimbabwe. Maripoti iwawo aripo, maripoti atakakombaila isusu semasangano akazvimirira oga aimonita, maripoti akakombailwa nevatori venhau media vaienda kumapublic hearings iwawa, neripoti reCommittee yePublic Service, Labour and Social Warfare mudare reParliament. Ripoti iyoyo inobuditsa pachena kuti veruzhinji havana kutsigira mutemo uyu. Asi taona dare richienderera mberi kupasa mutemo iwowo zvakadaro, zvichireva kuti hapana kumiririra zvido zvevanhu kuri kuitika muParliament. Kune zvido zvevamwe zviri kutevedzerwa, kwete zvido zveavo vanovhotera vanhu muParliament.
Zvii zviri kumbonyanyorambirwa mutemo iwoyo kana bhiri irori, Dr. Kika?
Chinoitwa nebhiri irori ndechekuti rinoomesa mashandiro anganga achiitwa nemasangano akazvimirira oga. Ibhiri rinosungira kuti masangano ese akazvimirira oga vave vanorejistwa semaprivate voluntary organizations chete.
Ko pari zvino vari kumboshanda sei masangano iwaya, Dr. Kika?
Pari zvino anooparata sematrust, anooparata semaprivate voluntary organizations, anooparata semaassociations atinoti macommon law universities kumutemo. Zvese izvi zvinhu zviri pamutemo, zvinotenderwa nemitemo iripo pari zvino. Asi paakunzi masangano ese ngaarejiste semaprivate voluntary organizations kuti vange vachikontrolwa from a central authority. So inyaya yekuda kuva kukontrola. Zvekare minister wePublic Service vari kupiwa masimba yekuti vange vachi interfere kana kuti kupindira mumaraniro anoita masangano akazvimirira oga, kusanganisira nyaya yekuseta maexecutive committee kana kubvisa vamwe pamacommittee, kusanganisira mafambiro anoita mari mumasangano akazvimirira oga. Izvi zvinhu zvisiri pamutemo. Takatarisa bumbiro redu remutemo, nyaya dzefreedom of association. Tine maspecial rapporteur weUnited Nations vana vakanyorera President Mnangagwa muna December 2021 vachitaura kuti bill iri rinotyora kodzero uyezve rinopokana nemitemo international, yatingati international law, mitemo yepasi rose mune nzira dzakati wandei. Takatarisa bumbiro redu remutemo, masangano akazvimirira oga anobvumidzwa kuti inge vange vachiexista, anobvumidzwa kuti ange avepo achiita mabasa akasiyana-siyana ekubatsira ruzhinji rweZimbabwe, pamwe chete nekuita hold hurumende yedu to account. Bhiri iri tinoona zvekare richirambidza mamwe mabasa kumasangano akazvimirira oga. Chipomerwa chiripo ndechekunzi masangano akazvimirira oga vari kuita political lobbying. right? Saka bill iro riri kutaura kuti masangano akazvimirira oga vafanenge vachiita political support ndomazwi akashandiswa, asi hamuna kunge muchitsanangurwa kunzi chiri kunzi political support chii.